yote seiko seiko mwari nai nai mwari seiko seiko mwari we wandiri seiko yote seiko seiko mwari nai nai mwari seiko seiko mwari we wandiri seiko seiko papa ndine mubunzo mumwe chete mwari undiudze ndoda kuti undiudze pandimira chaipo saka ndoti seiko seiko papa Jete mwari undi uze Ndoda kuti undi uze Pandi mire chaipo Saga ndati seiko Oh Seiko Papa
Chama, paya arwadziwa, shikanzi zvauya.